Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu 50 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mazangano anoongorora nyaya dzesarudzo munyika anoda kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari neZimbabwe Electoral Commission kubva muna 2018. Commission yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nekusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi manomwe ane makumi mana nevanomwe 2747 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu 50 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatatu 2683 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zviviri nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevana 1,247,494. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi mana nevatatu 649,843. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zviuru zvipfumbamwe zvine gumi nezvishanu 915. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana ane gumi nevasere 418 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevatanhatu 336 vakafa. Mashonaland West ichitoverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi manomwe nevaviri 272 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana mana ane gumi nevashanu 88,415. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvisere zvine zana rine makumi mashanu nevashanu 58,155. Zvichakadaro zvipatara zvepari renyatwa nesali mugabe muHarare nezuro zvinonzi zvange zvamira kutora vanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 sezvo zvange zvazarisa. Vamwe vanachiremba nevakoti pazvipatara izvi uye vamwe vane hama dziri kurwara nechirwere ichi vakaudza Studio 7 kuti hakuchina kwekuisa vamwe varwere nekuti mibhedha yose yazara. Mutauriri wechipatara chepari renyatwa vaLinus Dire vakaudza bepanhau reHerald kuti chipatara chavo chine mibhedha mazana mana nemakumi maviri nemishanu uye pane urongwa hwekuti vawedzere mibhedha. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Kuzara kwaita mibhedha ye muchipatara che parire nyatwa uye nezvimwe zvipatara zvakaita sana Harare Hospital Nanampilo Hospital izvo zvave kufashukira nevarwere veCovid-19 zvinotiratidza kuti chirwere ichi iye zvino chadzika midzi chapararira nyika yose.
Poitwa sei muri zvoyopera rumwe rumwe varusiki?
Zvinotodiwa kuti mumwe nemumwe totoedza nepese patinogona kutevedzera dzidziso iya iri kutarwa, ingave ari maguidelines ari kutaurwa WHO aya, ingave iri dzidziso ipi neipi zvayo maringe nechirwere cheCovid-19 iri kupiwa yekutibatsira kuedza kuderedza kana kudzikisa uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere ichi cheCovid-19. Zvotipawo zvekare dzidziso yekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Sei izvozvo zvakakosha?
Sezvo zviri kuonekwa kuti vaya vakabayiwa nhomba vane dziviriro iri nani pane vaya vasina kubayiwa nhomba. Vaya vasina kubayiwa nhomba tiri kuona ndivo vakanyanyowanda pane vanhu vaya vari kubatwa chirwere cheCovid-19. Ndivo vakawandawo zvekare pane vaya vari kuonekwa vachizoda kunopiwa mibhedha kuzvipatara. Ndivowo zvekare vakawanda vasina kubayiwa nhomba vari kuona vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCovid-19. Iye zvino nhau yeCovid-19 haisisiri yekunzwa panext door kwete, haisisiri yekuverenga mumapepanhau kana kunzwa pamaredhiyo.
Munorevei apa varusiki?
Zvapinda mumba imwe neimwe munhu wese akusangana nedambudziko iri reCovid-19. Vanhu vari kufa pari zvino izvi vanhu vatinoziva, ishamwari dzedu, ihama dzedu, madzisawira edu atinoziva nemazita avo. Saka mamiriro aita munyika medu takasangana takatarisana nechirwere cheCovid-19 iye zvino izvi ari kutyisa. Ava kutoda kutoti vanhu totosandura mararamiro atanga tichiita, totosandurawo zvekare matarisiro ataita chirwere ichi.
Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anoongorora nyaya dzesarudzo munyika anoti haasi kufara nekusabuda pachena zviri pamutemo kuri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC pamashandiro airi kuita mari dzehurumende kubva muna 2018. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti ZEC inofanirwa kutevedzera mitemo yenyika kuburikidza nekuzivisa mashandisiro ainenge yaita mari dzinopiwa nehurumende. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vati vari kushushikana zvikuru nekutadza kweZEC kuendesa mabhuku anoratidza mashandisiro ayakaita mari kubazi raAuditor General kwemakore maviri.
Tine kubatikana kukuru kuenderana nekubuda kwakaita mashoko paripoti yakaburiswa kuparamende mukuru wezvemari inoratidza kuti boka resarudzo Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kutumira mabhuku ayo emari kana mafambisiro avo emari kumukuru anoongorora mabhuku iwayo pakupera kwegore roga roga vane makore maviri vasingaite izvi. Saka zvinoreva kuti gore ra2018 negore ra2019 boka iri harina kuisa mapepa aro akakwana kuti vakuru ava vanoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vaone kuti mari dzakafambiswa sei.
Va Bobo Sibunu vati nepamusana pekuti ZEC iri kutadza kutevedzera zvinodiwa nemitemo yemari yehurumende, makomiti eparamende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende anofanirwa kuongorora nyaya iyi zvakasimba.
Tichikurudzira zvekare makomiti eparamende anoona nezvekufambiswa kwebasa irori zvekare remari nezvekufambiswa kwebasa reZimbabwe Electoral Commission kuti vaikurudzire zvekare kuti inge ichiita basa iroro zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo nokuti zvinozoita kuti vazivikanwa kuti vanhu vanoshanda zvinhu zvakachena zvakajeka zvisina chivande mukati.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatiwo ZEC inofanirwa kutevedza zviga zvinodiwa mukushandisa mari yainenge yapiwa. VaMakoni vati ZEC inofanirwa kuzivisa mari yavakapuwa musarudzo dza 2018 kuti yakaishandisa sei.
Nguva yekuti panoshanda mari yakawanda chose, ZEC inenge ichitarisirwa kuti ikwanise kunge ichizvitira pamberi peparamende. Taura kuti pamaelections atakaita mugore ra2018 takashandisa mari yakati, takaita zvakati nezvakati zvakati, kaunzi acho ndeanaya neaya neaya. Izvi akanyatsoongororwa naauditor general akaona kuti maakaunzi akanaka.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Kwatayo vatiwo kusabuda pachena kweZEC kuti yakashandisa sei mari muna 2018 mucherechedzo wekuti yakashandiswa nebato reZANU-PF mukubira sarudzo dzakaitwa gore iri. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati bato ravo harinei nemabasa anoitwa neZEC, vachiti bato ravo raingokwikwidzawo semamwe mapato mugore ra2018 rikakunda. Mutauriri weZEC vakawani moyo vati zvimwe zvakaburiswa mugwaro raAuditor General hazvisi chokwadi, vachiti vakaendesa magwaro ekufambisa kwavakaita mari mugore ra2018. Asi vamoyo vati vakatadza kuendesa magwaro egore ra2019 sezvo vaigadzirisa zvaidikanwa nemanyorerwo matsva anofanirwa kuitwa. Gwaro rakaburiswa naAuditor General rinoratidza kuti ZEC ndiyo chete komishina yakatadza kupa uchapupu hwemafambisiro ayakaita mari yayakapiwa nehurumende mugore ra2018 na2019. Mugore ra2018 ZEC yakapuwa mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 million mari yekuAmerica yekuti iite sarudzo dzemuna 2018. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwedikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nokusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika. Godwin Mangurja anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe Gender Commission, iyo iri kutsigirwa neUN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, ine chirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza 2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Madzimai ose anoda kupinda musarudzo ari kukurudzirwa kuti anyorese kumahofisi ekomisheni yavo kana ebazi rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika kuitira kuti vakwanise kupinda muzvidzidzo zveutungamiriri nezvimwe zvinodiwa kuti vapiwe zvese zvinoita kana kusimbisa madzimai anoda kupinda musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Gender Commission Amai Margaret Sangarwe Mukanana vanoti chirongwa ichi chinoitwa pachena zvisinei kuti munhu ndewebato ripi uye chinokwanisa kupindwawo nevanhu vakazvimirira.
Kuvabatsira kuti kana vachida kusubmita even manames avo, how do they write, wanonyora sei, tichivabatsira zvekuti wangoita confidence ya dzekuti even kuti waise stand before the media kana paine zvavanenge vachida kutsanangura. Saka tinenge tichivadzidzisa zvakasiyana siyana zvekungova equipa kuti semadzimai waite confidence idzodzo dzekuti kana akanzi icandidate muelection or they can even offer their candidates.
Amai Mukanana vanoti vachaita izvi vachishandisa nyanzvi madzimai nevandurume vakabudirira munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vane chinangwa chekutanga nemadzimai zviuru zvishanu munyika yese uye vachazowedzera uwandu hwevanhu ava zvichienderana nechido chinenge charatidzwa nemadzimai muukuru wesangano rinokurudzira madzimai kuti apinde muzvigaro reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Dewa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi vachiti zvirongwa zvakaita seizvi zvinoita kuti madzimai ese anoda kupinda musarudzo awane mukana.
Sezvamunongoziva ibasa rakaoma kuti tifambe Zimbabwe yese tiri tega tichiidentify vakadzi tichivatsena. So kuuya kweZimbabwe Gender Commission kuchabatsirawo kuti tiwanikwe tichipatsanura nawo vamwe vachienda neuko vamwe vachienda neuko tichisumudzira madzimai. Izvo zvichabatsira kuti pashaye mudzimai anosara panyaya dzekusumudzirwa kuti vapinde maleadership positions.
Nyaya dzemirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika apo madzimai anorwisana sezvakaitwa vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nemudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndezvimwe zvinonzi zvinoita kuti madzimai atye kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Muzvare Dewa vanoti ichokwadi kuti nyaya idzi dzinofanira kugadziriswa kuitira kuti madzimai asatye kupinda munyaya dzematongerwo enyika.
Kuti nyaya dzegender based violence, nyaya dzepolitical violence, nyaya dzesexual harassment dziwanikwe dzichanopera sezvamunongoziva izvo zvichatarisana nemaelections pane kubundikidzwa kakawanda kunoitika kumadzimai. So tinongovimba kuti maprograms aya acharamba achibatawo izvozvo.
Chirongwa ichi chinokurudzira madzimai echidiki, madzimai ekumaruwa pamwe nemadzimai anorarama neurema kuti apindewo muchirongwa ichi. Chirongwa ichi chinouya apo mamwe mapato akaita seMDC Alliance akatoparura zvirongwa zvekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura MDC Alliance yakaumba komiti yeSmart Gender Drive Task Force inotungamirwa nemumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri amai Linet Karenyi Kore kuti ikurudzire madzimai akawanda mubato iri kuti atore zvigaro. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa cheZimbabwe Gender Commission vachiti chinofambirana neurongwa hwave kutoitwa mubato ravo.
Iyo nyaya ye50-50 inogara ichitaurwa nezvayo inyaya inoda kuti iitwe itobudirira chaizvo chaizvo kwete kuti inyaya yepamarali. Isu seMDC Alliance ndisaka makaona takatanga chirongwa cheSmart Gender Drive Task Force yakakumikidzwa nemukuru webato vaNelson Chamisa kuti ichitanga basa iongorore zvinhu zvese zvinokwanisa kuti zviitwe kusimudzira nekuti vanhu kadzi vange vachienda pazvigaro zvakasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanu PF sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari inonzi iri kuda kupamidzirwa varairidzi nehurumende iri pasi pezvange zvakatarisirwa nevarairidzi. Hurumende inonzi inoda kupamidzira varairidzi mari iri pakati pezvikamu 45 kubva muzana nezvikamu 50 kubva muzana. Nepenyuro yeZBC inoti chikwata chekutanga chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kumanikidzwa kubva muUnited Kingdom chinotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. MuChronicle, kanzuru yeguta reBulawayo yave kushanda nemakambani 10 vakabvuma kuti nzvimbo dzavo dzishandiswe pakubaya vanhu nhomba yeCovid-19. NeZuro, guta iri rakawedzera nzvimbo dzepanobayirwa vanhu nhomba 5. BulaWayo inoti iri kubaya nhomba vanhu vanoita zviuru 6,000 pazuva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
mangwanani akanaka pa Studio 7 ini ndinonzi Mr. Taps ndikutaura ndiri muno mamtare ndisiti aiwa nokutenda izvakanaka nenhau dzamunotipa idzi nhau dzemachokwadi ai pasina imi ade tichikuvara chokwadi nekunyeberwa aiwa tinokutendai watanonoka hwande sismavelas blessing zulu tinokutenda izvakanira nevamwe vese vatisina kudoma nemazita tichiti aiwa rambai makadaro muchitipa nhau dzemachokwadi tinotenda tinotenda chaizvo mukomborerwe ndatenda ndatenda
makaitora makaitorwa Studio 7 apo ani ndiwo inini ndakuwara mane mutengo irukire indamwe hazaoma nozi shuga iswe $4.50 ane mdisi ngatitekie nao ini ndinoendwa Wilson Munyambo ndinobvira kungoma
akadiwa TV Studio 7 ndoita ndidzo ducks ndiri kuno kuchipinda ndichiti hei mupindiro waite COVID munyika uwu hauna sekuita hei dai hurumende yaiite zvekuti ikwanise kubayira vanhu vese mhomba kuti chisapararira ndatenda hangu
maswera sei washamarari vepastudio 7 kunostaswera pastudio 7 patinopuwa nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe asi chandinoda kutaurawo inini panyaya yematekisi makombi nyaya yemakombi kuno vanhu vanotorarama nemakombi asi mari dzavari kuenda kunopiwa kuzupco ishoma ndosaka vanhu vari kupinda munzira nenharo achinetsana nemapurisa vari kutsvaga kurarama dai zupco iri kuwedzerawo mutengo wayo wainopa vanhu vemakombi kana kuti yobvisa mutemo wakaisa kuti vanhu vaoparete akikweswa mutemo wevanhu mumakombi kuti vanhu vakwanise kuopareta vachirarama tinotenda
Studio 7 makadikwa namukoma tanonoka namukoma jonga kandimire tinotenda munofara totenda nekuti panhau dzechokwadi kwamunoita tinofara chaizvo nenhau dzamunotipa ini nemubvunzo wangu wanga uri apo pana vachiwengwa avo kuti vachiwengwa ndiminista wehealth kana kuti anongori zvake minista wekungodya mari yenyika chete nekuti hatisati tambovanzwa vachitaurawo nhau dzezveutano panews apa muchivabvunzawo mubvunzo kana kuti vachitaurawo kuti ngazvinzwai so nenyaya yecovid hatisati tambovaonzwa vachitaura vachivengwa tinongonzwawo vahenry madurira ndo vari kutomira senge nguva ine yecovid vari kutomira kutiudza kuti ngatidii idaiso vahenry madurira ndo vari kutoita kunga minista vanhu ngavasadaro chokwadi ngavasatidaro vachivenga kana vari gurukota rezveutano ngavachitiudzawo zvinenge zvichiitikawo senge iko zvinezvi takatasana nechirwere checovid vachitiudzawo nhau dzokuti vanhu voita sei kudzivirira chirwere kuti tisapararire tinongonzwa vahenry madzorera dezvaibvira zvazvo vahenry madzorera vaitwa iwo minista wehealth kwete vachiwengwa vanongoiswa vakangoiswa kudya mari yenyika chete vatenda hai
muri sei pastudio 7 ipapo nyaya ndinayo this time ndeyava munangagwa kana vamunangagwa vachitaura kuti kutengwa kwakaita Rolls Royce vobva vati vanhu vezimbabwe vari kuvenga vapfumi muno muzimbabwe vari kurevei izvo zviri pachena tichitozvikona kuda kuti titaurira zvisina nebasa sekuti hee vanhu vari kuvenga vapfumi tinovenga vapfumi kuita sei chatisingadi kupfuma nemari yedu tinenge tichifanira kunge ichikwanira vana vezimbabwe ivo voita yavo vari hwani kufamba vachiti hanzi vanhu vanovenga vanovenga vana havavengi munhu asi vanhu vanovenga hunhu hwemunhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika
va Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vamwe mubato riri kutonga muAmerica reDemocratic Party vari kukurudzira umwe jaji mudare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court kuti vachienda pamushandigere. Judge Stephen Breyer vave nemakore makumi masere nemaviri uye vakadongwa kuve judge mudare iri muna 1994 nevaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton vebato reDemocratic Party. Kunyangwe hazvo vasiri vose mubato reDemocratic Party vane pfungwa iyi, vamwe mubato iri vari kuvakurudzira kuti vachienda pamulandigere. Nyanzvi mune zvemitemo uye vachishandira mudunhu reTexas va Kenneth Masie vanoti vamwe mubato reDemocratic Party vanoda kupa mutungamiri wenyika vaJoe Biden mukana wekudoma jaji wechidiki kuitira kuti kana utungamiri hwenyika hukatorwa nebato reRepublican Party pasazodomwa jaji akarerekera kurudyi sezvinodiwa neRepublican Party. Pari zvino majaji akadomwa nevatungamiri veDemocratic Party mudare repamusoro iri vashoma pane avo vakadomwa neRepublican Party, zvinove zvisingadiwi nevamwe muDemocratic Party.
Supreme Court yemuAmerica ine majaji 9.
Majaji aya anogona kubviswa pabasa here?
Kuti jaji abviswe pachigaro anofanirwa kuva komita inganzi maacts ari contrary to basa ravo. Constitution yemuAmerica inotaura kuti majaji anogara muoffice as long as vachingoita perform inonzi good behavior.
Sei vebato reDemocratic Party vachikurudzira Justice Breyer kuti vachienda pamujandigere vari ivo vakavadoma kuti vaite judge weSupreme Court.
Tinoona kuti maliberals ari kupa pressure kuna Judge Breyer. Izvi zvinova maliberals emuDemocratic Party zvinova zvakarambawo kuti amo maDemocratic members asiri kuda kuassociatewa nazvo. Ndezvekuti pamajaji ese aripo iko zvino vaBreyer ndo vane makore akati and vamwe izvi ndezvepolitics. Ndezvekuti vamwe vari kuona kuti sezvo makore avo atifambei pachazoita imwe temu yeumwe president probably in the next 10 years, iwo makore avo anenge afambawo zvakare zvekuti vanogona kufira pachigaro kana kuti panogona kuita zvimwe zvokuti vazosiya basa pamberapo. So pamberapo pari kuonekwa sekunge pakaita president wemaRepublicans, zvinoreva kuti panguva iyo yavachazoda kuretire maRepublicans achanominata judge wavo avachaisa paSupreme Court. So izvi ndo zviri kutya vamwe vanhu vari kuona zvemberi vachiti dai zvaibvira vajudge Breyer vasiya kuva Supreme Court judge maDemocrats achiri na president wavo iko zvino, so that poitwa replacement yajaji vari kuzinzwawo vachazogarawo pachigaro cheujaji kwenguva yakareba.
Nyanzvi mune zvemitemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu 50 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Masangano anoongorora nyaya dzesarudzo munyika anoda kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari neZimbabwe Electoral Commission kubva muna 2018. Commission yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nekusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika. Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi. Iva inesu zakare maniru anasi apo tichukupai rezi menao. Ini, njini tanono kawande, njini Washington DC ndichiti moswela zakanaka.